mbeni wakarwara kumbo pasangano akazokonera kunganga takadoedza kunyengetera vakuru nevadiki wakatadza kupora denda raikura zuva nezuva raikura kubva paakazongoenda kunganga nazvino ane gumbo rinotsika isimba shoma here kuvarayirwa here ukada kuzvirondedzera hapana anozvinzwisisa mufunge ukada kuzvirondedzera zvinomutsaga kava mufunge tinoturika maoko anetsvina pamusoro pevarwere vakaremerwa tichirayira madhimoni ematenda tisina mvumo mumweya zvamurimi murapi wevarwere zita renyu rishorwere nokuda kwedu zvamurimi murapi wevarwere zita renyu rishorwere nokuda kwedu zvamurimi kumuka kwevakafa zita renyu tsvene ritukwe nokuda kwedu zvamurimi kumuka kwevakafa zita renyu tsvene ritukwe nokuda kwedu mari nobuda kwezita renyu ramunorwira riya tibatsireika nobuda kwezita renyu ratakatenda tibatsiraika mari nobuda kwezita renyu ramunorwira riya tibatsireika nobuda kwezita renyu ratakatenda tibatsiraika zvamurimi murapi wevarwere zita renyu rishorwere nobuda kwedu mweya mutsvene